Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukaiaeause report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndonyaya iripo iyoyo.
Nyanzvi mune zvemutemo muchinafundo Lovemore Madruku vojekesa pamusoro penyaya yedelimitation report iyo yatsviriridza munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwi aya anosimuka riini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika, vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri, kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba. Asi kunyange hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report, vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vaUtoile Sligwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Lovemore Madruku vanoti kunze chete kwekunge zeki naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika, hapana mutemo unomanikidza vaMunangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukaiaeause pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati aakuziva sevanhu veZimbabwe. Chinhu ichocho ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report. Ichokwadi here kuti vakapiwa final report? Ndonyaya iripo iyoyo. Nekuti pakaenda veElectoral Commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report. Tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvichitaura kuti havapa final report. Asi ivo president havana kutaura vari ivo, asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndivo vanotaura official vakamirira president. Vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report, vapiwa inonzi revised preliminary report. Saka hatikuziva kuti chokwadi ndechipi. Kana president vakapiwa final report ndopo vanofanira kunge izvozvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti, vaifanira kunge vabudisa mu. Saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izek Zimbabwe Electoral Commission chairperson yacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini daga miria commission electoral commission daga pa president final report those were the president daga bi daga kangani
asika professor Madruku justice Chigumba vakataura pavaka pa president Gwaro iri kuti ndoo rekupedzisira ingadzi final report saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare
zvauri kutaura kuti vakataura kusati zvihako kuti kutaura kuti kutaura kuti kutaura nevatori venhau ndo zvauri kutaura papa vaitaura nemajournalist kutaura kunyora gwaro rinonzi pamutemo iko kutaura hatisati tatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Hatina patakazoona izvi. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoitwa advert mapepa nhau zvekuti vangoitawo chanji yekuti ichiburawo sangana nemajournalist sokudai panga pasina majournalist vakabuda pastatus haasiwo anonzi kutaura ikoko havasati vataura ngavataure veZimbabwe Electoral Commission izvezvi izvi bhora rese riri mumba neZimbabwe Electoral Commission kana isina kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu taiwa takapa president final report uye president takavataura kuti takavapa final report auvapi final report president usina kuti vataure kuti president iyi ndiyo final report iyi
saka iyo Zimbabwe Electoral Commission Professor Madruku inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi
sele vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimosha vaivatara izvezvi even president vaizvipo matare but kuendesa president kumatare president anongotaura kuti ndakapiwa revised final report handisati ndapiwa final report
vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Madruku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachizeya kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zveZimbabwe pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Fusumuzi Swanda kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nokuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda nao makore ese pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Pana 2019 apa chai pakataka xenophobia yakaoma. Tinoziva kuti vanhu vakanyanyoita basa rekubatsira kuti paonekwe mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga iri IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana vezimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika munoti nekuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuka kuti hurumende yezimbabwe haina zvairi kuita kubatsira taakuona yaakubatsira.
Aiwa, chinonetanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM nezvatakanzwa kuti aiwa tiri kuda kuwana information kuti vanhu varoda kudzokera vangani tigone kuvakota haruzi rubatsiro rwatakatarisira nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuZimbabwe vachapiwa nyika here kuti aiwa chigarai apa notinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara havana nyika yekugara vapiwa nyika vana vachisvika dzokera kuchikoro here nekuti vabereki vacho vanenge vasingasandi vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafizi nekuti vabereki vanga vachishanda muno muSouth Africa vachidzokera kuZimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainavo saka kana tichitaura negadziriro nekuti hurumende iri kuda kubatsira toda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemuSouth Africa vachienda kuZimbabwe tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. The Voice of America. Masangano anomirira vashandi anotire Zimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashano emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo, masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi, vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi-chimbi, uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti onai zvinhu zvaoma, muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplement kwa vashandirwi havasi kubhadhara mari, vari kuti hapana enforcement. Saka isu nokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections, toita sei? Bhozi vashandi vanga vaida kutoenda kufull blown out strike picketing, vachipiketa maitikati ano regai titange tanyorera minister tivataurepo.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vashamiyarira pari zvino kana muchiti $150 haina kunge yazogadzwa?
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS, vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuru, nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu, munozotora matanho api?
Kana vakasapindura, sevashandi tine two ways. Tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU, kukumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaonewo kuti ndo hondo yatave nayo muno.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenyas Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Constance Tabuka, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina ivo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musi tichishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achiri achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tinde kuclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowano tatakaregistara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane avamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge atiregista nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorogwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshayiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ungatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndeyekuti varungu ngavatinzwisise tichikumbirawo kuti vasatitorera mari dzidze UIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zvekustoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru. Saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyo batwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe una mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno kwaripovo vakadzidza kufanana navo nesu. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefungwa dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungawo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana ratibatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachine unovata pamavoko unotarisawo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nangochinda kumusha samadzimai hapana anokuseka aine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarisei kumusha ndio kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndio vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni but kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nevabereki vedu kumba munhu tisangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka naka zvakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngative madzimai anofunga kumusha. Ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu pati chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwene vangu nevamunini vatatu vachiri kuenda kuchikoro ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda, pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzora torwa na minister wa mangwiro donzora kati nake ato kurudzira nyanyanya kuvarapi vedu tizvishuwa ngavatore maresonance mumabasa avanenge vachiita. Tinoona riri donzora kanaka sei, tinoritambira isusu sangano reZinata nokuti kana uri murapi iwane matsamba uzivewo customer inge yamunenge doctor patient relationship vave nemabasics avanenge vachizivawo urapo wavo wekushandisa mishonga yechivanhu. Kuti pane pambokuti unokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana uwani kwaiwo uri kubata mishonga yechivanhu. Kutaura kwaita minista tinokutenda, tisivatiitiro kuti vatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa. Varapi vese tive nedatabhesi yatinatotozikamwa kutai timire takadaizo, tine netiworking yatinenge tiripo, tive tinenge tine mabasics ezvatinoziva chese sevarapi tichiudzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vananyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivava vana mbiyo nyamukuta tingichitarisa kuti ikoko mahospitari ikoko ngakuve ne department retreatment vaione choice kuti kana vachienda kwete kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side. Kunosvika vanapuwa mapatients ave nechoice kuti hai handisi kuda zvemajekiseni, ndiri kuda chi traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaita integrated system ishande pamwe chete, zvimwe zvatinotarisira futi kuti minista vatigadzirisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wokudzidzira kushandisa mishina yekutora maBP nezvimwe zvakadaro. Munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvinoti zvataura minista kuti vavo nadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta maBP ruzova kana kuti shuga zvakamira sei. Zvimwe zvatoti itse step ahead yatato imwe donzora vatotiita kuti tivone vane knowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoona kuti donzo racho ravatora rakanaka, tinorigarsira.
Zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisirwa kuti ngeraa kana chiro achibatwa mishonga iyaya pavone safe way yekuhendla mapatients ivayo. Zvimwe zvatinotarisira uyewo vapota vachivine use to develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurapi wechivanhu. Zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo by wishage kuti kuone traditional medicine side as well as biomedical side, pave nechoice pakati pemapatiendi kuti kana akapinda ave nechoice yekuti handisi kuda zvemajekiseni, handisi kuda traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya Sekuru Sibanda asi vasina maresinesi emasangano yenyu akaita seZinata, munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi kavaende vachinotokwa. Isi hatizvikurudzirewo futi wemurapi fana kuone maresinesi avo. Tine vamwe vanongurapo vamwe vari kushandisa zvishuwa zvimwe zvisina, vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya gwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti vetmpc secouncil yematraditional medical council vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isu yedu seZinata tinotovetsekana kuti vamwe izvozvo vanoda kungoshandisa vanondoona kuti haana matsamba kasi ari kupawa mishonga. Zvinova zvinhu zvinototi tinoda kuti vanhu ngavapiwe mishonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga, tmpc reassociation yako uve munhu masusi chinduza duma mnenge mchisangana imamu wa mchipana panaruzio ruhurapo mune pungwa zingu chete
imi mune chikoro erecha muno zizi sawa nengo zenyu
zinata tine chikoro chedu zinata school of traditional medicine ya kiyo tati zizi sawa wala po redisu wala utura wala izi kote masusai kito zi watu uiwane ruzuru wakadai wachubi wabachita kutuba refresha kosa tuke tushidiwa tuende kuma basics atora batishida ruzio loto kudzidza kupere kunoramba uchidzidza nguva nenguva.
Tinotenda sekuru Prince Mchandisi Banda vezinata. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwaya anosimuka riini. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka rini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera kuti nhabvu iri kutanga rini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusoro-soro munyika inotanga muzwani. Murairidzi weGreen Fuels Lloyd Mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadziriro yedu iri kufamba zvakanaka, tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuitika.
Asi mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yazivisa kuti mutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndiyo yandiri kuona kunge iri consistent because inini munyika yeZimbabwe maliga apfuura yaisa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoomeka sen. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Mutsigiri weyaja vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pa kugona kunenge kudada.
Platinum mimi ningotora kuti because ane maresources yese ane ma good players yese ane batara zvakanaka sangu anongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro pe Chicken Inn ne Dynamos iyo yave nemurairidzi mutsva Herbert Marowa. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairus Chapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tinokohwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Mai Vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngizokuzana nje ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high, that's when beziza amandla okuthi, you know, bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough nabanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothea Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolusenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothea Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kubuya buhlungu kakhulu kithi ababalisi bathe ebantwaneni, hayi, it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubathikulizile, especially the way afe ngayo egwazwa negelo. Kubuya buhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had any lessons with them. We asked for our counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Ikiasiaki, our first form for class 41. And then particularly if yours is the friend here, Arnold. Oh, we are not in the incident. Nansika Mbambi, so he was still alive when Batame saw the roller, a 15 Arnold Mbambi, then Sage, he shed the side of the Zamukoki.
How
traumatized in Sana Dana like this. But he has. His attorneys, of course, will point a finger at the school of Salem Tato. But this thing happened out in the community. No, it was way out of school. Wakwenile after PM. Sebevele sebesiya ngkhaya ngamapasi 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana
abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lodaba lokulwa.
Ngikuthi hayi kuba lama campaigns like anti-bullying, anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes look at abaning once they take some drugs and they are high. That's when there is a manza over to, you know, the victimize abanyabantwana, the baby rafla abanyabantwana. So aside through our campaigns, our group counseling sessions, inviting abantu, even the pastors, have come, our address, our local police, really from time to time, we have a criminal abandonment, the violence, the bullying, the drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kakusavunyelwa ukuthi badiscipline kumbe batshaywe. Angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Ya, can extend ngoba kanesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume uzame ukucorrect a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba these days are not like abakudala ababesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili kamthatha serious. Abanye the next fun of it. Besides ibe kuzeni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena bayaenjoy phansi. Of course wezethu drawn the road. But I think sibili laphana kusatshayo. Kwakuba declare from such behavior.
Liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayatshaya ababalisi babo.
Siyabesaba times. Ungabona umntwana engxoye umkhuzi ubone efake okunye okuyi-resistance. You think twice. Your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothea Moyo ngumphathi wesikolo seFounders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit oqhutshwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Etshela intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya eLizimbabwe elikhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisiko be-IOM ngabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayisihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi bachase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekthi athini lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi ibizongenelela kulolu daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekte ekade zinezephu ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezimisele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Esikubhekenele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphaphisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathise.
Likubona kungayisiyonto entsha ayenzayo?
Akusiyonto entsha, akusiyonto emangalisayo, kanti futhi akusikho esikubhekele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni sithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke eSouth Africa akade bengenandawo zokuhlala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele imisebenzi, zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kulezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi bafunde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Panda, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa, esixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mpeshwe, lamlela nampawa fowembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kulivike sabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kulivike endaweni eziningi kulesi sabelo. Wasekuthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalini okuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephindile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngengalima mina ngoFebruwari 21. Ngalima sibili nje abantu sebeyekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengingaku-advisa ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziqinile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunjanyana uyabulokhu uqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana kuward 14 eKwanda South uthi lanqabele sifiso sokuthi balime abaselayo enhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu lethuli manyange ukuze bavune lawa amanzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo esifuye naye amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhulunelwa Ndlovu ubeke ukuthi iningi lezilimo ezalini okuqala ikakhulu eGwanda lasebedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenza likomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wamabandla enkolo owezimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunula amaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeza ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khona khona okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare laye uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izibi njalo ekunhlanganiso ye-West Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-West Picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo since ezimbabwe njengoba vele imisebenzi ihluphi ngekho imisebenzi. Kwesi picking siyahlangana lama challenges ashiyeneyo. Siyahlangana lokuyeyiswa, lokuthethiswa, ukuthi kungaseziwe sipicking abanye bakuthatha nje ukuthi ngani akwana ngikhanda mbinjani. Kodwa ukuphila siyaphila. Khonokho nje ukuthi basithela imali ezidakiweyo, besifisa ukuthi nje ngabe kuyayenza basihlanganise lako lathi sibanike ezethu izikhalazo zethu. Ukuthi thina besifisa ukuthi besithengile ngemali engaka. Isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kule minye imithetho thile thile esiyabe siyiphambanisa. Anti council isithi council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezikasithi council. Westpicking is illegal, ayikho emthethweni westpicking. Ngingathayisana lo munye nje kokubophumlani othi laphana ugogo sebemthathela isaka lakhe lamaplasi ukhanye gogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhimu ethatha kuthathayo. Sebembona isethwele isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayaloya ekhaya lokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etawuni. Ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kundikhwaphana ugogo la emaedobha ukhangelela ukuthi lami kumbe zathengi lakuthiwe abantwana kumbe nizabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees. Ngiyavela uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo. Bathi gogo kayiloya ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi. Bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezivini kodwa bamtheli ukuthi kayiloya ekhaya kubuhlungu kaye.
Ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abaleminyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela.
Ku-West picking vele kule age zonke. Even ugogo le-70 something ukhona, even ole-100 and something ukhona.
Kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi?
Imali siyithola so kunje besenga udobha ama-plastic santi. I-plastic u-trader uyathenga i-plastic okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD. Ungadobha lezi uyathengisa i-trader. U-trader kuthiwa usa-negotiate i-price. Isikhathi sonke lesibe sithi 39 cents a kg. Kuyadoja izikrepha kuyahanjiswa isikrepha yard 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona basa bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi. Bathenga iphethi abanye lokho iy'gubhu zama-drinks lawo bane-prize yabo. So ukuthengisa yakuthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo.
Siyabona ukuthi inhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute yalincedisa ukuthi kube le nhlanganiso eyeWest Pickers Association. Ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu?
Laba bantu basuka basivula amehlo. Sasingakwazi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindeli isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane incane anti. Kodwa abantu laba basithengisa ukuthi hhayi okwenikwenzayo lani liyacontributha kwi-economy yeZimbabwe. Sasingakwazi thina anti. Bona basuka basikethe hhayi kele kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo. Nesikhathi esinjenje sokungaba beninyanga isiyaphela ukusubona ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizaspenda okungaka lami ngifezi yayimathibend into i-spirit of human rights ifule ingqondo. Engingakuthiyela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho. Dobha lawo kakodwa lokhu dobha ubuthelile la uthengise impilo iqhubekele phambili. Thina abanye nge-West Lay my sister sikhalele ukuthi ingathi bazasikhombela ngomunye iminyaka bathi nampano business woman ye-West kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza ama-dishi senza everything ye-West Lay.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane lamhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya. Sokulandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lo Chris Gande.
Lingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi.
Sawubona msakazi, sawubona Butikandi, salibona nivalaleli be Studio 7.
Ungasitshela ukuthi imbiko ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile ukubona njani lokho?
Ngiyabonga umbuzo wakho Butikandi. Umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele kwakathesi lapha e-Afrika kukhanya ungikhona ufika, kodwa kwamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo. Siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale, kungakho ke sesihlaselwe vele. Khonkwana esasikwenza we-social distancing, ukusanitizer, wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe. Lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi uqala ngabo-January, February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi, kwathi kusiyachaya o-March wahle wamemetheka. So siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane.
E-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19. Manje pho kuthiweni
inani labantu abahlatshwayo e-Afrika jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke? Angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30%. Kodwa abantu be-Afrika noma babehlaselwe yi-COVID, nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwaqede du. Njalo Butikandi, mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into, kanti i-COVID yona ichene ngabe leminye imikhuhlane olinxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga? Yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane, sazi ukuthi sime ngapi siya ngapi. Ukuthi nxa mina nihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate, hayi akusahambelani, kumele ngiproduce i-certificate sami se-COVID se-vaccination ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile. Njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile. Asazi njalo engxenye abezempila kahle babangasitshela ngcono bengacashi ngomunye labo, ngoba nangizwe becasha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization. Hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu engibasizayo i-lactase ababanjwe iwona lo mkhakha omusha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo, uthole umuntu esifa ngigciwane ubusuzubuza ukuthi kanti kuhamba kanjani. Singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawa ukuthi siphelile, kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi. Thina bese sijwayele kathesi bese sihlangana sichawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye, into ade singayenza iminyaka empile edluleyo ngoba besichaya i-social distancing. Kathesi asisakwenzi ukwehlukana, omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la. Umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona hayi umuntu lo kambingeleli kahle yabo. Kodwa ke kuyinto eyikuthi ibisi new normal ngesikhiwa ade siyiphile eminyakeni emibili lengxenye edlulileyo. So asiphumelane negcekeni silwise isithalesi sibone ukuthi siyangaphi. Nxa kuwukuthi kumbe sokule jovo omutsha ohambelana lomkhakha omutsha, kumele sitshelwe. Nxa sesitshelwe kanjalo kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka, hayi ukuthi hayi engxenye uzavikeleka kumbe awuzuvikeleke kodwa hayi abanye bavikeleka. Asikho esikwaziyo thina ngemjova. Sasijova sisiye esikolo, abantwana babejova nxa bezalwa bejove ngezinyanga zabo nezale minyaka yabo. Nxa bangajova uyabo ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kajova, ngoba uyakwazi ukuthi umntana wakho uvikeleke. I-COVID ke yona yindaba, kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlaba ungahlabi imjovo womkhakha lo hayi usuright way.
Lo ke bekungumnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi ebesiqoqa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana ephethe amasingle akhe asanda kuwethula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Ngibingelele emsakazweni mphathi, ngibingelele labalalele ekhaya. Ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni seMakonekazini. Ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni seChebechebe. Okwamanje ngilama single track angu-2 ngaphansi kwamampakathana gospel music. Eyokuqala indlela zakho, esibili ukukhuleka. Kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi isilangazelelo sezulu, lapho engicula khona no-Oscar Kacheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-851-1598. Ngizoyiphinda njalo 062-851-1598. Le bengalibali ukufaka ikhodi ngise-South Africa okwamanje. Esibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le inamba eyasekhaya
0786427-1211. Abalandeli ubatshiyela waphamazi?
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo wonke abasixhasa ngakho, bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo. Sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ngantungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel usikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singake hlukane izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, uMnumzana Antonio Vitorini, emaceleni omhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu kwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.